Tumema passport services anova ivo kubva kuvanhu vekui embassy vana ngwari twakatitsigira manheru echishanu tine business dinner mutauri wedu mukuru ndiye ambassador wedu tadi achifamba vari kubva ivo kudc kuzotitsigira kuatlanta saka uyai mose munzwe nenyaya yemabusinesses how to get into business or what to do in business tive chishanu manheru tapedza business dinner tine welcome party battle of the DJ ipapo paso nesta hotel saka uyai tisunuke mabhaudhi edu emuwesidzwe mumhanzi yekumusha kwedu ichirira saturday mangwanani tutanga nemapassport service edu again saka vana vakabarwa kuno kuamerica uyai munyorese vanhu venyu kuti mazimbabweni ramangwana harizivikane saka vanhu venyu kana vakabarwa kuno ngavange vari mapassport avo ekumusha kwedu kuzimbabwe masikati esaturday tine business forum yatiri kuita ipapo pasonetsa hotel neavo vane mabusiness exhibits evanavo vanenge vachitora zvavanazvo izvo musi wesaturday masikati
pane mitambo kana vaimbi vachange vari pachiitiko chenyu ichi here
saturday manheru tine mumhanzi vatami moyo tamusanga moyo anenge achitiimbira iye manheru najulian king nevamwe vaimbi vatinenge tinavo musi wesaturday wacho ugovo musi wesunday tine inonzi iyo golf tournament mangwanani and soccer tournament masikati negochi gochi muswere wese pahammond park ikoko kuatlanta georgia avo vanenge vari mabusinesses uyai please mushambadze mabasa enyu tine vekuworld remit father.com house of stone to name a few vakawanda vanenge varipo tine over 20 exhibitors varipo